Nyore anoona nezvesara zvonu TCCC mumatsvingo vagoti madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti madhoredza anopiwa zvaishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu vechishandisa bazi refazi
kuti anyorwa zita rake ozoredza kunofotera paya paya saka ndinoona kuti ndo chinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavote mavhotero avakaita ikensamapo ndichiti vakaita harvest from fear
asi mutauriri wezanupf masvingo vapepukaishuve vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo
izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa TCCC kuhwina manyepo ayo fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti TCCC ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo
kune dzimwe nzvimbo dzakaita sechiredzi central kwabudiswa zvabuda musarudzo nezeki vari kufadzwa makumiro reTCCC avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru
ruzhinji rwechiredzi rwakasarudzwa kuti ndinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reparamende saka ndinotenda zvikuru mukana wandapuwawo nechiredzi zvisingarevi kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchishanda navanhu zvakanaka tichisimudzira musha wedu wechiredzi ndozvorido guru ndokuti chiredzi isimukire chiredzi ive nzvimbo inoratidzika chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura
vamakumire vakunda vanga vachivateverera vezanupf vafrancis mwoyo nhengo yezanupf vasengerai manyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10 ukuwo TCCC yakunda mumawadhi mapfumbamwe zanupf katora rimwe chete mudhorobha remasvingo
ndikubva kufara chose masikati ano nokuti ndikufara zvisingamboiti zvora nhasi kana pana munhu akabuzaunhu ari kufara ndini nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela ndosera zvinoreva kuti vaine chivimbo neni kuti ndinokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservice dziri vari muguta nyaya dzemarodzi
zvabuda musarudzo mune mamwe matupu zvanga zvisati zvaburiswa pataenda kumhepo ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba.